Where my Simba horse? Where my Simba horse? Muna mato wangu ndiwa ndiwa we mazwa osa. Oh mwari. Amundinzwe nei baba. Ndanamata ndadzokerera ndadzokerera zvewani. Amundinzwe nei baba. Amundinzwe nei mwari. Mwari we masimba osa. We masimba osa pasi pasi. Ndimi makati gogosa unozarurirwa taka unowana kumbira unopiwa umwari amundinzwe nei baba oishe ndanamata ndashoshuma ndochema neibindimi Inganda namata ndadzokerera ndadzokererazve. Amundinzwe nei baba. Amundinzwe nei mwari. Baba.
Ndashoshoma ndashoshoma ndochema neipi.